Anundi wira muombe ndoita kufaira na mwariso chinji kwa mutatu tose ndoza zvitori pakurarama pamwe unopesa nehamu ikwesha ndichiti wachi wachi ndenyu mukuru asi nguva ndeya mwari ini handirambe mune mari handina mate munhu hausi mwari Ndenyu mkuru Asi nguva ndeya mwari Imi andirambe mune mari Andiso kuna matai mambo hamusi mwari Unombo tanga uchinyengerera Peshe nzidzino shika pakupera Kutambura isimaka Mkuru wangu kama shinzwaka Zvino nzi ushe matsoro Pamwe ndini ndichatunga tomorrow Ndini ndokutengera ikofini Marwara ndichakutengera madofini saka Wachi ndenyu mkuru Asi nguva ndeya mwari Ini handirambe mune mari Handina mate munhu hausi mwari Wachi ndenyu mkuru Asi nguva ndeya mwari Ini handirambe mune mari Handiso kuna matai mambo hausi mwari Zvamunoziya mwari ndiri marombe Sei muchishungurudza marombe Zvinondibata moyo wangu Naikweshe producer wangu Kwamakabvira muchinditsvinyira Aisi mhosva handina ndinokumbira Handiso kunamatai Ndinotimbepukai Wachi ndenyu mukuru Asi nguva ndeya mwari Ini handirambe mune mari Handina mate munhu hausi mwari Wachi ndenyu mukuru Asi nguva ndeya mwari Ini handirambe mune mari Handiso kuna matai mambo hamusi mwari Unombo tanga uchinyengerera Peshe nzidzino shika pakupera Kutambura isimaka Mukuru wangu kama shinzwaka Zvino nzi ushe matsoro Pamwe ndini ndichatunga tomorrow Ndini ndokutengera ikofini Marwara ndichakutengera madofini saka Wachi ndenyu mukuru Asi nguva ndeya mwari Ini handirambe mune mari Handina mate munhu hausi mwari Wachi ndenyu mukuru Asi nguva ndeya mwari Ini handirambe mune mari Handiso kuna matai mambo hausi mwari Wachi ndenyu mukuru Asi nguva ndeya mwari Handirambe mune mari kunamata munhu no hamusi mwari Wachi yoi wachi Asi nguva ndeya mwari Pamwe handirambe mune mari Handikunamatei